takadzidziswa kutamba mutambo wetenesi namisana mebonde vaiuya kubva kuQueensdale vachiuya kumufakose High 2 kwakavakwa matennis court akavakiswa nemafamilies ari kuAmerica vakasponsa kuti titambo tennis vana vemufakose sezvo tandisina matennis court. Saka vakataura nemukuru wechikoro chedu ainzi Mr. Kingston Rudenya pamufakose High 2 pakavakwa matennis courts anokwana 4.
Totarisa imo muno muAmerica mamave mukoma Julius, muri kudzidzisa sei mutambo uyu?
Ndinoenda muzvikoro ndichidzidzisa vana vechikoro vachiuya tichiita masummer camps edu vachitamba. Kana iri zvikoro zvakavharwa tinoita masummer camp. Chikoro changu chetennis chandinodzidzisa inonzi Loudon School Tennis Initiative yandakatanga kuti ndidzidzise tennis. Chikoro changu chetennis chandinozviitirawo mabasa emaoko ndichidzidzisa vana vachiuya vachitamba tennis, vabereki vachiuya nevana tichishandisa matennis court emuzvikoro, tichishandisa matennis court eParks and Recreation. Vana kubvira pa5 years kusvika pa18 years vana vanenge vachiuya vekuprimary school nevose vekusecondary school vachiyachivadzidzisa tennis.
Mune zvimwe zvamunoita here kunze kwokudzidzisa tennis muno?
Tennis ndiyo yandakangobva ndichiita kuZimbabwe 1995, 96, 97 ndakashanda ndiri development tennis coach ndishandira Tennis Zimbabwe sacoach wetennis tichienda muzvikoro kusvika 2000 ndanda kukocha ndiri kuWhite Rhinos Tennis Club. Ndokwandanda kudzidzisa tennis tichitamba maleagues nekutamba matournaments ekuZimbabwe.
Chii chakakukwezvai kuti munge muchifarira mutambo wetennis?
Chakaita kuti titambe mutambo wetennis, tennis mutambo wakanaka wokuti unoramba uchingotamba chero wakakura unongoramba uchitamba mutambo wetennis. Uyezve chakanyanya kuti titambe mutambo wetennis unodzidzisa hunhu hwakanaka, kugara nevamwe mune zvakanaka usingaite bishi nemheremhere. Mutambo unoita kuti munhu ukwanise kufunga zvakanaka nekugara wakagwinya wakasimba.
Saka basa renyu riri kutambirwa sei imo muVirginia mukoma Julius?
Vavari kufarira zvikuru kutamba tenesi. Tinodzidzisa vanhu vose marudzi ose tinodzidzisa tenesi yachona, vese vanofarira mutambo wetenesi uyo. Asi vamwe vanotomboti tanga tisingambozivo kuti kuAfrica kunotambwa tenesi, kune makochi etenesi. Saka tenesi iri kwese, yakatekeshera kwese.
Mune zvamuri kuitawo here kusimudzira mutambo uyu kuZimbabwe?
KuZimbabwe tine chikwata chedu chinonzi Mufakose Tennis Center. Tiri kuramba chingoenderera mberi, vana vachinotamba tichikurudzira chakaumbwa makore matatu apfuura chekuti tisumudzire tennis yedu munharaunda matakakurira. Saka tiri kungoramba chingosumudzira tennis munharaunda matinogara tichibatsira makochis edu kumabhadharira mari kuti vaende inoita makosis etennis anenge aida kuti aitwe International Tennis Play and Stay. Takavabhadharira gore rakapera muna September makochi anokwana 7 kuti vaende vanoitawo kosi iyoyo. Takakwanisa kuvabatsirawo makochis edu kuti tennis yedu irambe ichingotambwa kwatakabva isafe tennis. Nevana vari kutamba tennis vakutoenda kumatournaments vachinotamba tennis pachikwata chedu chemufakose vachienda nemakochis vana Rich Mumurape, vana Razaro Manjoro, vana Patrick Magwaro. Vose vari kuenda nevana vachinotamba naMartin Zuwa, vana Derek Ndaramashe, vose nana Kata Manuere vari kurambwa vachisumudzira tennis kumusha. Tine gurupu redu muWhatsApp matinenge tichigara achitaurirana kuti tennis yedu iri kusumukira iri sei munzvimbo yedu yemufakose yatakakurira.
Matambudziko api amuri kusangana nawo mubasa renyu?
Matambudziko nezvimhinga mupini zvatiri kusangana nazvo mubasa redu. Kana iri nguva yechando, kwakatangawo chando kunoku, utoziva kuti hakusisina mabasa ekunze. Chero kwakapisa, kwakanzi kuri kupisa, mabasa ekunze kunenge kusina, nekuti hatina zvivakwa zvekuti tinotambira mukati. Zvivakwa zvachona zvekutambira mukati zvishomanana munzvimbo mamunenge muchigara.
Shoko ramungasiyirawo vamwe vari kunze vane zvipo zvemitambo yakasiyana siyana.
Havanenge vane zvipo zvavo zvetenesi kana zvemitambo yakasiyana siyana, vanofanira kutozviburitsa, vasagarire zvipo zvavo vozviburitsa kuti kana une chaunoziva unobvunzwa vamwe kutaura kuti ndinogona chakadai. Une kwaunoziva here kunotambwa mutambo wakadai? So wobvunza nevamwe uchiona vamwe vanotokuudza kumakochis mamwe anenge kuti makochis pana uyo anogona mutambo wakadai, so ari kutsvagawo kuda kuti atambowo paclub iyoyo kanda ari kutsvagawo kuda kuti adzidzise vamwe. Uchinovhorontiya munharaunda yaunogara kudzidzisa kana wakasununguka usina kubatikana kumabasa ako aunenge uchiita uchienda uchidzidziso mucommunity imomo uchidzidzisa vamwe mitambo iti yakasiyana siyana, kana uchigona tennis, kana uchigona soccer, kana uchigona volleyball, basketball, wakatoenda kuti unotamba nevamwe ndokuti vazive kuti munhu anoziva zvakadai. So uchinotambo nevamwe uchinodzidzisa vana vana vanenge vachitamba munharaunda maunogare imomo kuti mutambo vanhu vabva vakuziva kuti pane munhu ane chipo chake chaanoziva, usagarire chipo chako, enda udzidzise vamwe uchiona nemamacoaches uchitaura nevamwe vaunoziva kuti ndinoziva zvakadai, ndinoziva kutamba kana ndinogona karati kana ndinogona boxing kana wrestling kana ndinogona golf kana chess. Pane vamwe vanenge vane ruzivo rwevanhu vaunenge vachiziva vanoitawo izvozvo zvaunenge uchigona.